manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 19/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti vari kuenda pachagadzwa mambo wenyika iyi King Charles III.
Kuongorora mazita vazhinji vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave makandidate basa rakafamba zvemandorokwati
bato rezanu PF rinoti vane mhosva huru dzavakapara havasi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo dzemapraimari
gorendo makuwerere kurova kuseri nekuseri goma ejekenisheni wanari zvemukoma wangu zvemukoma nahamire
mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanelson chamisa vanoti urongwa hwemapuraimari webato ravo hwatsanga iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSandemail nhasi kuti muna chivabvu vari kuenda kuBritain pachange pachigadzwa mambo wenyika iyi King Charles III. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pakavigwa mambokadzi Elizabeth muna Gunyana gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vainge vakamirira vamunangagwa murwendo rwainge rwakonzera mutauro pasi rose vamwe vachishora Britain nekudaidza kwayainge yaita vamunangagwa avo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo Asi vachipindura mubvunzo weStudio 7 mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevet Mugejo vati Zimbabwe inoda kuva shamwari yenyika dzose vati kuenda kwavamunangagwa kwakanangana nekuzadzikisa donzo rehurumende yavo rekuumba ukama nedzimwe nyika kusanganisirawo Britain Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinoti zviri kuronga kuratidzira kana vamunangagwa vakauya kugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevana veZimbabwe riri kuBritain reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira avo vari kuronga kuratidzira.
Nesuwo tasangana nemashoko iwayo isusu tinoti tinenge takavamirira kuno kuLondon tine zvatinochema nazvo kwavari zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira
kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo mungapa muenzaniso here ipapo
tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa vanokuwadzwa vanoita sei vanosungwa kana taakutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Scala ane mazuva anopfuura 250 akasungwa ari mujere asati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa riini totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne2018 kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachichoropodza hurumende vana Hope Chimono veSau vanosungwa nenyaya dzisina kodzero ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana.
Asika vamwe vanogona kuti ko madi kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyizvi pane kuratidzira.
Kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko taitovako nechina chapfuura chinoiti musi wa 16 March. Tinogara tiriko asi hazvina zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera ndosaka taakuzotaridzira. Kutaridzira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei.
Ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo?
Hongu zvinhu zviri mugwara izvozvo tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here. Tichaita zvatakaita paCOP 26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain. Toedza futi kana kunguva ichibvuma tiite musangano navo tovanyorera pasi zvichemo zvedu zvinhu zvatinotarisa zvatinoti izvi ndo zvakashata zviri kuitwa navamunangagwa muZimbabwe.
Mutauriri wesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekugadzwa kwamambo Charles III iyi, nyaya yavamunangagwa haisiyo chete iri kunetsa sezvo mumba yeushe iyi muine kunetsana pakati pamambo nemumwe mwanakomana wavo Harry uye muroora wake Meghan, avo vave kugara muAmerica vakati havachinei nezveushe. Vaviri ava vanonzi vakakokwa asi vana vavo vaviri vadiki havana kukokwa zvapakuti vemapepanhau vagare vachinyora nezveropa rakaipa pakati pamambo Charles nemwana wavo nemuroora. Meghan naHarry vakati mumba yeushe iyi mune rusaro raganda sezvo Meghan ari mutema, asi imba yeushe iri kuramba mashoko aya. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotigadzirirwa kuita sarudzo dzemaprimary dzebato ravo yatanga. VaChamisa vanoti vaparura urongwa hwekusangana nevatungamiri vebato mumatunhu uye nhasi vanga vari kuMidlands. Vakatoita misangano yakadai muHarare, kuManicaland, Masvingo neBulawayo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Igore remhemberero, hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu madhisheda ari kumbunyikidzwa achingonyorwa mazita nene zvimwe zvimagurupu zvakatipa nevezanu PF zviri kushungurudza vanhu mumaruwa chitora mazita evanhu, asi shoko nderokuti munhu wakashinga, munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumanikaleda aiwa kai vanhu vakabuda neuwandu vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anga asiri musangano wevanhu vose vose, musangano wevakuru vakuru vatiri kuti mapoindi pesens vanosimudza nekuvandudza bandiko reCitizen Movement CCC.
Saka nhasi pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidlands tati vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukoko iseuko tinopinda munana Shurugwi nana Zvishavane vamwe vachibva kunana Rapanzi Shirumanzi. Haikona kutaura munana Vhungu kumukobva vese vanga vakaungana kunana Kwekwe vachiratidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurukira tativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo atiri kuti macitizen candidate kana citizen MP citizen councillor anobva muvanhu anodikwa nevanhu anogara nevanhu. Ichakasiyana nemamwe mapati anoti vanoda huyai hatisi yevachada, isu tinoti anodiwa ndiye anopinda kwete anoda, nokuti ukada unotinetsa mangwana zvangu zvakupata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Vatotanga ndozvakaonaka ndatenderekawo munyika nedzakazhinji kana totenderera kuvakuru vemusangano tachiinoma chirayiro kuvaikoni iye vanonomwisawo vesangano pasi apo. Saka chirayiro chinotanga kunwiwa chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa, icho chingwa chekuti sarudze dzichivako kuite vanhu vanotsidzirwa vachibva kuruzhinji.
Mune chivimbo chekukunda here vaChamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana nao.
Ah, gore ndo makuwerere. Kurova kusheri nekuzengi, ndoma yegeke misheni. Ah, wanari zvemukoma wangu uyo, ah, nemukoma nahamire. Vakumutina zvekuti kana yanonyatsona kuti ah, pandakonekwa. Ine urombo naye asi ndozvinoita. Mukoma nemunyina kana vakatamba pamwe chete, izvi nemutindira gumbo rimwe chete, pachedu. Asi tinoziva tiri kunomupukuta, zvanzi hatinogezana. Ichine tichigeza tibhakira semunwe. Nekuti munhu ndo wakudika munyika muno, nyika yanga yakapfeka ka t-shirt yegirini kubva 1980 yo nhuwa yaane dziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa podawo yeyero yegoridhe inombouya itsva ndozvatarika vanhu ndozviri kutaura vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare kugweru. Mutauriri webato reZANU-PF, Ambassador Chris Mutsvangwa, vanoti nengo dzebato ravo dzine mhosva huru dzakapara hadzisi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo apo bato iri ratanga kupenengura vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Mangwana, Politburo yebato iri iri kusangana kumuzinda webato muHarare kuzeya zviri kubva kuNational Elections Directorate iyo yange ichipenengura mazita ivari kuda kukwikwidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZANU-PF vaMutsvangwa.
Dare reNational Elections Directorate vakapedza basa rekuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidates. Basa iri rakafamba zvemandorokwati rakaitwa neNational Elections Directorate.
Nechinangwa chei?
Rine donzo rekuti tinoda kuti vanhu vazhinji vapindwe muhomwe yeZANU-PF kwete kunakura vanhu muZANU-PF. Saka kunze kwekunge une imwe mhosva yawakaita mumusangano hombe hapana mukandidheti yaingobuditswa pamuchavo uyu uri kuitwa wemaprimary elections yemuZANU-PF. Munozviziva kuti president vedu vanoti hapana kwatinoda kusiya, hapana nzvimbo yatinoda kuti isare, hapana watinoda kuti asare. Iyoyo ndiyo yakanga itoriyo guiding philosophy yeNational Elections Directorate. Saka ndine mangwana Politburo ichasangana.
Inenge ichitarisei chaizvo?
Yo ichipenengura nekutambira basa rakaitwa neNational Elections Directorate. Chandakangotaura ndechekuti membership yeZANU-PF muchadakadzwa muchiona uwandu hwemacandidates nekusiyana kwemazera avo nekusiyana kwezvavanoita muupenyu hwavo. Vaese vamhanya kuita mubungwe kupinda muZANU-PF kuti vada kuti vave macandidates. Zvinoratidza kuti pati yesununguko yeZimbabwe ichiri kungofadza vanhu veZimbabwe nyangwe makore makumana apfuura.
Pane vanenge vasina kubudirira vanokwanisawo here kuti vanzwikwe kana vaide zvichemo?
Ndo zvatakanga takatobatana nazvo izvozvo. Vakanga paka vakanga vafunga kuti havana kubudirira vakaisa makomplaints avo vazhinji zvikaonekwa zvine kodzero kuti vadzorerwe kana pava vasina nyaya dzinenge dzine udzamo zvavakanga vabutsirwa. Hatina kunge tichitambira nyaya yetumadakadaka tisina maturo kuti munhu abviswe pasarudzo iyi. Aiwa, taida zvinhu zvine udzamu kuti kana munhu kuti anzi asaite kandidheti. Saka tiri kuda kuti pave negutsa ruzhinji rwakati wandei runoita kuti tigobatana sevana vanyamunhu veZANU-PF kana takuenda kumaelections. Nyaya dzekudzungurudzana kana kutosorana tichapera nezvava kuti basa rakaitwa zvemandorokwati.
Mungaziva here kuti vangani vari kunzi vasakwikwidzi nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Vashomanini, vashomanini vazhinji vese vakapinda muchawe wacho uri kudiwa nevanhu vese.
Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Um, Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti vamwe varimi havasati vapiwa mari dzavo dzavakatengesa gorosi kuGMB gore rapera zvinogona kukanganisa gadziriro yemwaka uno yekurima. Vachitaura mubepanhau reSunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vati gore rino vanoda kurima mahekta zviuru zana zvegorosi kana kuti 100,000 hectares. Hatina kukwanisa kuvabata kana kubatawo GMB kuti tinzwe nezvezvichemo zvevarimi izvi, asi tabata amai GT.
Varimi vakarima mwaka wakapfuura vakabhadharwa payment yavo yemaRTGS yese yakakwana, asi vakanga vanzi vavimbiswa nehurumende kuti vachapuwa iri foreign currency maus dollars havasati vabhadhara. Saka varimi vachiri kungogunun'una nenhau iyoyo yokuti maus dollars payment iye haisati yabhadharwa kusvika iko zvino. Asi tichitarisa kuti nguva yekuti vakwanise vatange kugadzirira kuti vagozodyara zvekare wiki yomwaka umwe wegore rino yasvika, asi pasina mubhadharo wemwaka wakapfuura.
Pane zvikonzero zviri kupiwa here nehurumende zvekuti sei mari iri kunonoka kubhadharwa?
Hurumende iri kuti pane vamacompanies maprivate companies vari vakanga vakontracta mafarmers kuti vari negorosi vakakundikana kuti vabhadhare mari dzavaifanira kubhadhara, ndokusiya chirongwa ichichangova mumaoko ehurumende chete. Ofishi hurumende inotiwo iti inofanira kudhiriverwa kuGMB iyo vozobhadhara, asi pamusana pekuti zvakanga zvisina kurongeka, zvisina kupulanwa kuti hurumende ichatenda witi nekuti kwakaita bhamba hazi yewiti iyoyo, ndo zvabva zvavhiringidza kuti hurumende ikoniwe ikundikane kuti ibhadhare varimi nenguva, nekuti imari yavakanga vasina kutarisira kuti vanofanira kubhadhara varimi.
Asi muchiri kuenderera mberi henyu muchitaura nekuti nyaya iyi igadziriswa?
Tiri kutaura nehurumende, tiri kutaurawo neveGMB vari kuti vari kubhadhara. Iye zvino pane vashoma-shoma vati vatangawo havo kubhadharwa, asi vari kuvimbisawo kuti vachabhadhara mari iyi before varimi vatanga kumwaya zvekare mbiti yegore rimwe.
Mungaziva kuti imari here iri kudiwa nevarimi yekunzei?
Yese in total ndingakoniwa hangu kutaura figa yachona, asi pamari yakanga ichitarisirwa ithink iri kumaaraundi 30 something million dollars. Pa-30 something million dollars ipapo pane imwe yakabhadharwa kukasara iko zvino ikunzi 14 million.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iyo ine vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nekuda kwemafasha mwemvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Cyclone Freddy inoti yatanga kushandisa imbwa kuti dzikwanise kuona pane mitumbi yevanhu yakatsimbirirwa nemidhuri.
Tinokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
ini muri vabhorisi guti ndiri president weZimbabwe National Students Union, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kana kuti mainstitutions of higher learning.
Tiri kuona kuti iko zvino vanhu vari kunyoresa kuvhota zveki ichienda pedyo nedzimba dzevanhu kana kuti mobile voter registration. Imi muri kuitawo sei kukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyorisa kuvhota?
Tiri kufambisa shoko rekuti mudzidzi wese akasvitsa makore anokwana 18 anofanira kuti anga achinonyorisa kuvhota, tichiudza vadzidzi zvakakoshera kuti vange vachiparticipata mutsarukizo tikatarisana nazvo zvakakoshera kuzvota. Hatibvumira ipapo, tiri kuvapa zvekare transport kubva pazvikoro zvavo vachienda pakunorejistera pari padhuze navo
kaita izvi mayunivhesiti ese mapolytechnics nemumavocational training centers akatenderedza nyika yese yezimbabwe
muri kuti muri kudzidzisa vanhu nezvakakoshera kuvhota vadzidzi ava zvii chaizvo zvamuri kuvaudza
isu tiri kuvaudza mamiriro akaita education yedu ndechekutanga kuti education yedu yamamvemve tichitarisa mamiriro aita zvinhu muzvikoro zvepamusoro accommodation haisi kukwana pakambasi vadzidzi vari kunogara kunze kwezvikoro ko kwavari kuchagwa marendaus ayo pamusoro zvisingaita vari kubhadhara mayunisi ane mumvuri tichitarisa nyaya yekunoita kuri kuita magetsi munyika zviri kuafecta education yedu vanhu vari kurwara vachinorapwa munyika dziri kunze nyika yedu inofanira kunge ine chipatara nemishonga zvekuti isusu vana vezimbabwe kana kuti vadzidzi tikarwara tofanira kunge tichirapwa munyika muno
asi ka hurumende iri kuti zvimwe zvamuri kutaura izviri kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika
nyaya iyi inonetsera pakuti tichitarisa mari dzatinorasikirwa nadzo kuna kuti maillicit financial flows nyaya dzecorruption dzanonetsa munyika muno mari idzodzo dzinokwana kuti dzinge dzigadzisa matambudziko atiri kutarisana nawo nokudaro tinoti aiwa zvirango zvehupfumi zvaakungoshandiswa neavo vanoda kutiza zvikonzero chaizvo zvekuita kuti nyika yedu isaende mberi mari iri kudiwa sekuchera madiamond kuna kwachiyazwa gold iri kucherwa kuna ana kwekwe kuna ana kadoma kuna ana penhalonga kwamutare asi mari iri kuenda kuti mari iri kuenda muhombodo dzemaindividuals iri kuenda muhombodo dzevanhu haisi kuenda muhombodo yenyika kuti inge ichibatsira kuti nyika yedu ipfuurire mberi ndozvekudzosera nyika yedu kumashure ndo chikuru chekudzosera nyika yedu kumashure nyaya dzezvirango zvehupfumi nyaya dzinoshandiswa neavo vasingade kunge vachinotarisana nenyaya chaiyo iri kuita kuti nyika yedu isaende mberi
ko sei musiri kutaura nezeki kuti iende kunonyoresa vadzidzi pazvikoro pavo tichitarisa kuti vanenge vakawanda zvikuru pavanenge vakavhura zvikoro
nyaya iyi takaifambira tikaenda kuzeki tikanyora tsamba tivakumbira kuti vange vachiuya muzvikoro zvavakaita pekutanga pakaitwa blitz yekutanga vakauya muzvikoro zvinova zvinhu zvanga zvakapawa kuti vadzidzi vange vachinonyoresa mumanumbers avo asi pavadzoka pekupira apa hatizvisisi kuti nei vaita decision iyo yekusadzoka pazvikoro chaipo vaakusarudza masendazi asiri muzvikoro takavaimgeja asi hatina yaya yacho haina kupuhwa nzeve hatina kuteererwa uye hatina chatakapindurwa
tichitarisawo kuti zeki yakawedzera nemazuva mashanu iyo mobile voter registration iyi zvakakosha zvakadii izvozvo
zvakatikoshera zvizhinji nekuti nyaya yeblitz inyaya chaiko chematema kubva kare kuti dai blitz yauya nokudaro kuuya kwayanga yaita yanga yauya ine mazuva ari limited inyaya tinogona kuti tinge tichiaplauda kuti zeki yakateererawo zvido zvevanhu nokuti vanhu vange vachizvibungina vachiti aiwa nguva yatapiwa ishoma mishina yavo malaini haasi kufamba nokudaro vanofanira kuti vawedzere mazuva
asiwo pane zvimwe zvimhingamupinyi here zvamuri kusangana nazvo pamunenge muchikurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kunze kwekumbonetsa kwezvekutakurisa vadzidzi vacho
nyaya imwe nyaya iri kuitika inyaya yekuvhundutsirwa muzvikoro zvepamusoro mamwe masecurity personnel zvaanovhundutsira kuti imimi hamufaniri kunge muchitakura vanhu nemi kutakura vanhu vanofanira kuzvipekera vega nemumamwe mapolling stations zvakaita sepamount pleasant hai takambone clash aipapo nevakomana vebato riri kutonga rezamtf hazvinotivhundutsira achiti isusu tiregere zvekutakura vadzidzi
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu
mazita
avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi rezimbabwe national students union kana kuti zinasu vaboris muguti vachitaura vari parunare muharare aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero Religious Forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Danilo Kawande, ndichiti nhasi tina mufundisi Richard Moyo vanoda kuwedzera mashoko pamusoro penyaya yedu yesvondo rakapera. Tipewo maonero enyu mufundisi Moyo.
Tira kutenda zvizhinji nemubvunzo wakabvunzwa nababa vachibvunza kuti ko mitemo yema human rights yekunyika neyekuchechi yakafanana inoshandiswa here, vachitiri kuona pavhesi yavakaverenga kubva kuna Timotheo yechipiri pachapter 8 zvichienda mukati, ichinzi madzimai haafaniri kuparidza evhangeri anofanodza nokunyarara, abvunza ari kumba. Tichitenda zvikuru nababa Bishop Andele Magaya vakatidzidzisa zvakakosha, vakadzidzisa nyika zvakakosha. Chada kuti ndechekuti vanhu vari mushoko raJehovha Mwari, kunyangwe nyika kuna zvirevo 8 inoti madzishi anotonga neni, vatungamiri vanotonga neni, vabati vanobata neni, kududzira kuti nenyika pachayo mitemo yayo mizhinji yainoshandisa inoshandisa kubva mukati meshoko futi raJehovha Mwari. Saizvozvo saka nhau iripo ndeyekuti makereke atingati vanokopa kunyika, asi kuti nyika inokopa kumachechi kushokora Mwari.
Naizvozvo mufundisi Moyo, mubvunzo mukuru wakabvunzwa nemutereri ndewekuti madzimai anobvunidzwa here kumira mberi kwevatendi mukereke achiparidza sezvinoitwa nevanhurume?
Madzimai anotenderwa kuti ashumaire Mwari nokuparidza nenzira dzose. Zvinhu zvakanaka izvozvo, nokuti tinoziva kuti makereke mazhinji kunyanya echipostori chatiri ari kumakereke asingatodi kuti madzimai aparidze, vanofanira kungonyarara pakereke. Zviri zvinhu zvisina kunaka, kuri kutsikirira vamwe vanhu ukoko, nokuti madzimai unavo vanhu, nokuti navo vanoshandirawo mweya yavo kuti vawane ruzororo, vawane nhaka kuna Mwari. Saka madzimai anofana kuti aparidze sezvakada kufana, kuti kaiverenga mukati imomo iyo yaTimotheo iyo, pano painoto kuti madzimai haafani kurukwa, haafani kudii. Achitoverenga kuna vaKorinde yekutanga pachapter 11 verse 14 and 15, inoti murume wese haafani kuva nebvudzi refu kana kubvara musoro wake achinamata. Tiri kuona futi kumakereke amwe kuna vamwe varumewo vanenge vane bvudzi refu rasita kana bvudzi rakapfuridza. Ndofunga munozo panonamata poga poga pangwa mabhazga rapapi paungano, vanotonzi varume bvisai maheti yenyu, asi madzimai amuna kumbomona achinzi abvise maheti. Kureva kuti zvinhu zvakatosikwa zvakadaro. Saka kududzira kuti ishoko raJehovha Mwari kuti mudzimai anofanira kuva nebvudzi rekuti ndo kushonga kwake, ndo runako rwake, chichi chakanaka kumurume wake. Asi kana ari panzvimbo yekunyengetera, ngaavhare musoro wake. Kana asingagoni kugadzira bvudzi rake, ngaarichekerere. Saka kududzira kuti kunewo makereke nhasuno anoshandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti madzimai haafaniri kuti ave nebvudzi refu, anofanira kutogerwa agare nemazuda. Ndoti kana makaona mudzimai anenge ane zuda, anenge asinawo chimiro chakanaka. Zvatinongozva kuti muti yose kana ine mashizha inenge yakanaka, asi kana muti isina mashizha inenge isina kunaka, like singwe chando chiya.
Muchidimbu munoti nenyaya iyi mufundisi Moyo?
Tinokurudzira kuti madzimai ngaatenderwe kuparidza evhangeri rashe Jesu Kristu kufanira kumuka, nokuti navo vari kushandira Mwari wavo. Nokuti andakaona nguva zhinji, nokuti Bishop Magaya vakataura zvakakosha kuti zvakanga zvirehwa pasi Mwari chainama chainzi Diana, asi iri nekuti vatungamiri vazhinji vari kushandisa opportunity. Ndosaka muchiona nhasi uno kuna wa makereke anova nokutsikirira madzimai, vapesera vachiti madzimai afauta taure, vachipesera vachiroora madzimai mazhinji kuti murume umwe uwana madzimai akawanda. Chiri chinhu chakaipa chinyi kuti madzimai anenge akanyatsa, kana madzimai munhu maanoparidzwa anogonawo kudzisa shushunudzowo varume, nokuti tose tiri kushandira Kristu. So tinofanira kuita zvakanaka mushoko raMwari. Shoko raMwari rinofamba zvakanaka, nokuti hakuna anonzi uyu haatendiri kuparidza.
Iyo nyaya yekuti vanhukadzi haafaniri kuparidza yakambobvepiko mufundisi Moyo?
Yakanga iri nyaya yekuti paiva panzi.
Tinotenda Tanonoka Wande, asi kuti nguva yedu ndiyo yadyanana. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 0, ZPC Kariba 0, Kate United 2, Manika Diamonds 0, Triangle United 1, Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvorunga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vari kuendako pachagadzwa Mambo Charles wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMbimbitho 2023 ngoKibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
We have expanded our democratic process. Ubana ke sikwazi ukuinclude ake abanye abantu abasikade ama stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucounsilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZanu PF elayo idemocracy abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZanu PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo zalethulela ezemidlalo ezabajala ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amabandla azancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZanu PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023 yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolobe sisemaswingo saya ke koBulawayo, njalo namhlanje siseMidland Province ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-chain champions abavela ke eMidland Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sikhasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi i-template ye-consensus candidate selection process, sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Le nto lesiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanise ukuinclude ake abanye abantu abasikade ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucounsilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhle lesihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hhayi khona ama-candidate afunwa ibukhokheli noma angangani labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chiroza okubandla le-CCC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, lesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program. yokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu athathe abantu abahlanu, 5 people aregister abantu, ancedisa abantu abayi 5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo kuward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo, ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi siyoregister ukuvota, khona beyavikela ukucilwa yiZANU-PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandlaleli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu Sibili okuzwayo, ngiyakhontesta Sibili eCholocho North, ngikhona Sibili sengisubmithile le CV yami, konke sokuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje ziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi hey uGawule udisqualifyiwe njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi, ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo, ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
uGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU-PF, yiyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU-PF iyabe idinga umuntu Sibisibili ofunwa ngabantu Sibisibili endaweni leyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sisinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mtlomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo, hhatshi ukuthi abantu baphiwe umuntu, umuntu angayimpozi njalo umuntu angazi-impozi ebantwini. But uzathola abantu bezi-impoza bezama ukuthi bengafuni ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty-ke iZANU-PF yelakho khonokho. Ngiyancintisa-ke Gibbs, ngikhona emncintiswaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha, esigabeni seMatabele, eseCholocho North, i-constituency iCholocho North. Ngokunjalo-ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hhayi, asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wama-comrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile. I-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona, njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzivani banyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizaba layo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona siyibeke nini. Kodwa hayi, abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamulajuqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni, okubalisela ukuthi balamakhadi, bale membership eme kuhle, kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozeki ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELiZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni sedenge eTsholotsho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu loNkosikazi Ruth Sibanda.
Singabahlali besigaba sakodenge kuvillage 4 kuwadi 19 ngaphansi kwenduna uGambo ngaphansi komlisa uNkunzi eTsholotsho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali beDenge Village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi, abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba mangabe uzwa nomlayezo siyacela singabahlali beDenge Village sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunenye ungaxhumana lochairman weproject ubaba uJetho Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure we-project igama nguRuth Sibanda. Inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke uNkosikazi Ruth Sibanda isakhamuzi sedenge sixoxelaye eseTsholotsho. Singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden nabanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. UMnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia ubesedolobheni leMariupol kule Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo seCrimean Peninsula asithuthuna ngomnyaka ka-2014.
Vihana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo Nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo. Busisiwe kunjani mama?
Niyaphila baba, linjani lana?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe umenjani unaso isithembo la?
Hayi isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezi fuyo umuzi umkhulu ungaka njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sasande nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Xa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, asikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakuda lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokhu, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto. We must take them into consideration.
So when you die, it's terrible, I guess, nah.
Hayi, it's terrible, vele ngitsho sibili, hayi, kungathi sehlulwa kuthiwa ngama-side chick. Uthi ungavele uze uthi ubaba usene-side chick, ugule sibili, wathi pho usenisendlini lonke.
Vele kulanda njani, ubathiwe utshele sithi, nxa sefuna isithembo leso.
Hayi, isithembo vele asikhulumeki, iyaqalisa isithini.
Asikhulumeki
leso, hayi, hayi.
Uma bengabuya amthethise efuna ukuthatha isithembo, uyamphendula usithini?
Amphendule. Vela ngikhulume ngakho. Isemthethi lapha akulanto exoxwayo lapha. Akulanto exoxwayo.
Kungathi njalo phela uyabuya
la. Hayi, kutsho ukuthi ke hayi sabe singazange senze ama-vows lana ukuthi simele sivubela ezintweni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthi vele isithembo no.
Hayi, isithembo asiboni sinceda ngani. Asila nkobe esizelusayo, asilapha sibo amakhulu. Hayi, ngesani kanti. Isithembo lesi nsuku nje ubugovu babobaba ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha nomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso, okhulu ababelesithembo babengaluphali labo gogo. Ngenxa yani isithembo sezi ukuthi obaba bafe masinyane, too many problems afanele azisolve. Abantwana, abafazi and all those things. As a result, i-life span yabo was very short. Yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni, ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga ngapho umasibanje usethe kuya ngaleyo mankomo sethe abantwana bakazibani konke kho lami ngapha ngizathi ke ngimfakele uthi uzala mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha asuke hayi kusiba ngokunye angishabona.
Hayi, ivayo ngamafutshane mama khona phosisho.
Ikhonsa ukuthi hayi, isithemba ke simenini, asiphele vele, hayi asilangcini.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungadiwa kusasa mama.
Kulungile.
Okay, bye-bye.
Yabona.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lwesithembo. Lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe mandu,
owawusenziwe
abadala.
Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukambeni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami, ngizakwesaba bani na? Inkosi iyinqaba yokuphila kwami, ngizakwesaba bani na? Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sikulayo ekuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa uDavid lapha uyasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyangikhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ama-situations ayehlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejiyele lapho okulezilwane khona, sibona inkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawulo Noah phakathi komkhumbi ofizwe izulu phandle labantu bekhala besifa nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili kodwa uNowa ilizwi lenkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi waze kwathi lapho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa baba nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu ngakho-ke sihlobo zami kuyamele ukuthi khathesi kumbe yiphi umumo waphakathi kwawo nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu ukhulume njengalapho uDavid ekhuluma ukuba angisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe inkosi
kuyibhethe mfundisi
sesigqiba le ndaba ngifuna ukucabange yiziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe yiziphi izinto ezikunqobayo nxa inkosi iyingxenye yempilo yakho kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngihluleka lapha ngibuthakathaka lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu ke untungami linkomo sike sizwe ezabatsha ye uhlelo lwabatsha namhlanje isiqoqa lo Owinning Dobie ukhona ngale ke kobulawayo Mthobi kunjani baba
hayi ngiphilile mfowethu ngiphilile baba
ye akusitshela ukuthi wenzani empilweni
lapha hayi kobulawayo owakathi esinje sihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye kodwa hhayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi nge-labor lessons under i-trade union ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ibananzelele usuku lwabo bangazikhohlwa imvelaphi yabo
ye singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani
hhayi lapha siphila ngokuthi sithengise ngoba umsebenzi wodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isiceceda mhlawumbe esingakuphilisa nawe kuze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukaba ibhizinisi eceleni siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube nebhizinisi eceleni kwenzela ukuthi konke kube nama-streams of income amaningi angithengisi kakhulu kodwa ngithengisele kufana ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala ngabhala ugwalo njengoba lisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-Power End Over Joy Nonfiction so isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalelwe izinto abanye babe funa ukubhalela ama-CV ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza
singathi be ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabubhadalisa malini
ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela
ye so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo
hhayi abantu babuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sizele ngapha ngisemsebenzini abantu babuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele sibaprintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesesikubethela abantu bayeza bona kodwa hhayi ngezinga lelana eliphezulu kodwa abantu bayeza ukuthi nathi siyakwanisa ukuthi sithole khonokokuthi isinkwa
semisa nemisa ye siyakuzwa kakhulu ke siyabonga ungadinelwa kusasa mfowethu
yebo
ye namhlanje ke uhlelo lwabajabu sixoxa lo Owinning Dobie kula ngale ke obulawayo ye singe singena kwezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu
Nansi impumelelo yemidlalo yeCastle Laker Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCapes United linqobele iManchester Diamonds nge-2 kanyanga seNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1 kanyanga emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni eBapa Fields phakathi kweHighlanders leThePC Kariba uphelezwe ngetshiki lobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiko uwadlalela amaqembu enguqu abalisa eRentals, Highlanders kanye leDynamos. Uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyewa nabafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni edluleyo, kodwa umtyewa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Hhayi, abantwana labo sebahle bashintsha. Hhayi, kufela mntwana adlala ibhola nkhaya. Abantwana bonke sebahambe ibholi. Hhayi, life yenziwa sezimfika. Labo bahle babontayi obebhola lapha basuka bazihambele ibhola bayasebenzisa.
Umtyewa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguyeizibulo langakibo.
Ngingene ndandela uMaster but lami ngandesifiso because ibhola ngakhula ngithanda vele. Ngaqalela emaclubini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngachasa kuHighlander ngadlala kuRestars. Ngabe ngisuka kuRestars ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqalisa 2000 coach ngu-Edson Mkhulu ngasuka kuma-juniors lapho ku-Ali coach.
Amanye amaqembu adlalela umtyewa kusigaba se-PSL ngabalisa ele-Highlanders ele-Dynamos kanye le-Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtyewa atholakale eseqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtyewa usasekhona eBoreni. I'm developing amafana esezindawolo lo mkhokheli Dube uzebra levolution isengwenzaka nje uya mkhokheli ngiyongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwami vele ambone ngekhawash isengwenzaka ngiyenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lile qembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthokazi.
Sanibonani Banpagiti, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo Willard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba VOA ukuthi ngenxenxe abantu bakithi ukuthi silomncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenza ividiyo yakho encane. Ma uzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi. Bese usuka lapho bese uyadlala ke usujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube nje yabo. Ngingaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Abafisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu kuwhatsapp lo nombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
lebandla lezanuphefu lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngumthembo sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.